is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri muswe sondo chikumi 28 2015. Munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reNational AIDS Council rinoti nyika inofanirwa kuisa mari parutivi yekudzivirira kupararira kweHIV AIDS pamwe nezvirwere zvepabonde. Musangano wekuziya matambudziko emvura pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko aya unoitwa muHarare kwamazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano reNational AIDS Council rinoti nyika inofanirwa kuisa mari mukudzivirira kupararira kweHIV AIDS pamwe nezvirwere zvepabonde. Mukuru wesangano iri vaRaymond Yekeye vanoti nyika yakatarisana nedambudziko guru revachangoyaruka avo vasiri kunzwisisa udzamu hwedambudziko reHIV, izvo zviri kuita kuti vasatore matanho akakosha ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ngati wedzei kudzokera kwatakanga tambovari kwekuti vanhu vanga vakudzidza vakudziva nezveHIV kunyanya vechidiki. Munhu wese aenda akabvunzwa kunzeHIV zvinorevei, vanhu vese vanga vakudziva, uyezve mumaesti ai zvinhu zvanganga zvadzikira. Saka izvozvo ndo zvatakuedza kuti senyika ngatiuedzei kuramba tichiise mari panyaya dzeprevention tione kudzivirira chirwere, nekuti pane vamwe vana vakazvarwa HIV isisina mukurumbira sezvayanga era. Vana ava vakutangawo kuenda pabonde. Saka zvinhu zvakunge zvichitikanganisa tikatsangwarira todzokera kumasure.
Pane dzimwewo here nyika muAfrica dzakatarisanawo nedambudziko ramuri kutaura irori rekuti vechidiki vari kuyaruka vari kukundikana kunzwisisa udzamu hwedambudziko reHIV?
Pane dzimwe nyika dziri muno nyika dzakaita mukurumbira chazvo panyaya yekudzikisa dambudziko reHIV. Vana Uganda nenyika dzakanzizvo dzakaita mukurumbira rekuti HIV yadzika muUganda. Asi tinavo muZimbabwe iko zvinosondo rino vari kutaura kuti ivo takanga tichiti takakunda, asi takuona kuti zvinhu zvacho zvese zvakutanga kudzokera mumashure. Saka ndo zvinhu zvatiri kuti isusu senyika tofanira kugadzirisa.
Vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vari parunhare muHarare neStudio 7. Hurumende inonzi yakaita musangano mukuru wemazuva matatu wekuzeya nyaya yemvura nematambudziko angatorwa nematanho angatorwa kugadzirisa dambudziko iri weWater Resources and Infrastructure Investment wakaitwa svondo rapera muHarare. Musangano uyu unonzi wakapindwawo nevekunze pamwe nemakambani akazvimirira paine tarisiro yekuti vabatsirewo muurongwa hwenyika hwekuedza kuunganidza mari inosvika $4.2 billion yekushandisa mukuwandudzwa kwenzira dzinowanisa nyika mvura. Asi vemasangano anomirira vagari vanoti vanoshishikana kuti hurumende yakavasiya pamusangano wakakosha kudai uyo waironga remangwana ravo. Tabata mukuru wesangano recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vasimba rashe moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Jeshua panga paine musangano mukuru zvikuru wanga vakananga zvinyaya dzemvura, nyaya dzekuona kuti vanhu vangawana sei mvura zvakanaka, nyaya dzekuona kuti ndivanani vangabatsira hurumende mukuwanisa vanhu mvura. Asi isusu Seve Combined Residents Association hatina kuwana mukana wekuti tinge tiripo pagungano guru iro riranga rine hurumende, makanzuro neyekunze kwenyika, nenyaya yekuti hatina kukokwa kumusangano uyu. Ndo chekutanga. Chechipiri, takatozonzwa musangano yawa kupera kuti vanhu vanga vakokwa asi vainzi vanofanira kubisa mari kuti vauye kumusangano uyu. Saka isusu semasangano anomirira vagari masangano anenge asina cheuviri sereki, hatina kukwanisa kuwana simba rokuti tikwanise kuwana mari yekuita musangano wakaita seuyu. Asi tanga tiine chishuwo netarisiro yokuti hurumende, sezvo tiri isu vagari vacho, sezvo tiri isu makonsumers, vanhu vanoshandisa mvura yacho, vanoshandisa zvese zvinenge zvichibva kuhurumende, taifanirawo kuwanikwa tiripowo tichipowo pfungwa dzedu maererano nemamiriro akaita nyaya dzemvura matiri kugara mudzimba umu nemumaguta matiri kugara.
Saka mune matanho here amuri kutorawo ekuti munzwisise kuti zvii zvakasungwa pamusangano iwoyo?
Pari zvino hatina matanho atati tatora zvedu, asi isuwo sevagari tine urongwa hwatinawo unosanganisa mapoka evagari anowanikwa mumetropolitan province yeHarare kuti tiite musangano wedu mukuru watinotarisira kuita vhiki rinoteera irori. Tinotarisirawo kukoka vatungamiriri vehurumende nekumakanzuro ivava nevagari kuti tichinzwisana kuti tofamba sei tichiongorora magari atiri kuita mumaguta. Minangoti muchidimbu tiri kuronga inonzi residence convention yatinofanira kuita muno muguta reHarare, takabatana semapoka evagari tichibatana nehurumende, tichibatana nemamiriri vedu vekumakanzuro, tichibatana nevanhuwo zvavo vanongova vagari vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinotarisira kuti tichaonawo mukana ipapo patichaita gungano iroro kuti tipiwewo muchidimbu zvakasungwa pagungano rakaitika ira tisina kunge tichikwanisa kunge tiripo.
Vanga vari mumwe vevakuru verimwe sangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa vanoti vanotarisirawo kuti mutengo wechibage uchakwirawo gore rino sezvo chiri chishoma. Vachabikwa vanoti vanotenga chibage vanofanirwa kutevedzerawo zvinoitika kana chinhu chisiri kuwanikwa nyore pamisika zvokuti mutengo wacho unokwirawo. Asi vanoti havaoni vanotenga chibage vachiita izvi nekukasika sezvo vazhinji vavo vajaira kutara ndivo mutengo wekupa varimi. Gore rino nyika yakawana goho riri pasi pasi zvikuru rematani anosvika 742,226 kubva pa 1.4 million metric tons dzakawanikwa gore rapera. Tabata vachabikwa kuti tinzwe zvizhinji.
Tikusanga kusvika pahafu pakati nepakati nezvakaita mwaka wakapfuura. Mwaka wakapfuura takawana 1.4 million metric tons of maize. Gore rino tikukohwa 700,000 metric tons zvechibage kuti haanga gore rakaipa. Saka gore riri pakati nepakati hatina kuita zvakanaka nyaya mamiriro ekugara.
Kudzikira kwegohwo kumungaona kuchikanganisa zvakadii mutengo wechibage chishoma chinenge chichiwanika munyika ichocho?
Kazhinji kunonzi iko kana zvinhu zviri zvishoma mutengo unofanira kukwira. Inozikana kuzi muchiita chinhu chakawanda mutengo unodzika, chinhu chakashoma mutengo wokwira. Bati munyika medu muno tuzada hasimbozoitika izvozvo kuti vatengi vanotenga kwatiri ava havasati vakubvuma kuti ndo zvinoitika. Vanongotsvaga imwe mimidzi dzavanotaura, vanenge vataura kuti international prices. Saka hatisi kuona tihwina nenyaya iyoyo, but tafanira kungotihwinawo kuti gohwo ishoma mutengo wokwira. But hari vatengi vedu vatinavava vatine mweya wainawo wekuti havasida kutambirawo kuti kana zvinhu zvaita zvishoma mutengo wakwira. Zviri kuitika mutsika yese kotoni vanotiudza kuti yakawanda munyika fotika yakawanda munyika anotsvaga purize yaidzikira. Kumusika madomati makabheji semu but kuukuku havasi kumbona vachidaro. But taitarisa kuti mutengo ufanira kuti ukwira.
Ko gohwo rembesa diki dzakaita serukweza nemhunga nezvimwe zvakadaro inganzi small grain, pane uwandu hwakadiwo huri kutarisirwa?
Pane zvino handina kuwandu, asi gore rino takaona zvichiwedzera nokuti tiri kuparidzira kuvanhu kuti ngatirime mbeu dikidzi. Mbeu dikidzi guys tine zvatinoziva zvatikudza varimi muno munyika yedu muno muAfrica tine zvatakapiwa namwari zvinoti kanyange kukaita mvura shoma zvinokohwa imbeu dididi chibagei chatazazvayo chakazoudzwa nemaputukezi papai gore redu zvakati wedzerei asi varimi vanozoshayiwa kuti ndikarima mbeu dikidzi maningi dzakawanda ndotengesera ani pari gore redu zvakati wedzerei maAfrica handina hangu zvinezvi.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinotambira ine mufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na Emily Kachote, uyo angari Miss Zimbabwe kana kuti akasarudzwa kuita tsvarakadenga inomirira Zimbabwe asi akazonzi asiye menduru yake nenyaya dzatichataura ipo panapa. Tinokutambira nemufaro paStudio 7, Emily. Emi, tiri kuona kuti panenge pampaita kukandirana makobvu nematete pakati pako iwewe nevanokokera iwowo iro sangano reMiss Zimbabwe iri. Ungati iwewe uri munhu akudemba here kuti dei ndisina kupinda hangu makwikwaya?
Ndinganyependeka kuti ndiri kudemba. Pane zvese zvakaitika zvakaita kuti ndionewo rimwe side rangu zvinoratidza kuti ndiri munhu akasimba chaizvo. Ndakapinda mumakwikwa aya ndine tarisiro yekumirira nyika yangu and I did zvese zvandaikwanisa kuita kuti ndisvike pandasvika apa. Saka handina kana chandinombodemba but I am grateful pane zvese zvaitika kusvika pandasvika.
Asi kubvira zvawakakwanisa kuti unge uchihwina makwikwa aya usati watorerwa nyembe dzako kana kuti mendridzi, manga muchishanda sei neMiss Zimbabwe Trust?
Ndinganyepa kuti pane kushanda kuzhinji kwatakamboita kubva patakakraunwa. I think ndakangoita the event yeZITF inova iyo yatakaatenda, then negolf the golf tournament yemushamukadzi inoranwa tiri pamwe chete netrust yeyo. Ndo maevent chete andingati ndo mairi chete atakangoita but ukama hwedu ndinganyepa kuti hwanga hwakasimba kana kuti hwanga hwakadii because kubva pakabuda nyaya dzese dzekunzi nude vamwe vakamboti makrown amizimbabwe akashata kana kuta sei, I never received much support as sezandaitarisira from the trust. Ndaitarisira kuti as a girl child vachamirawo neni nekuprotekta nekundisimbisa but zvinovaizvi zvisinambura zvaitika.
Asi kana uchinge wahwina makwikwa aya unenge uchitarisira kuti vanenge vachifanira kuita sei chaizvo?
Kana uchinge wahwina makwikwa aya sezvinotarisirwa nemangwara atakatarirana pamwe chete idii neZimbabwe Trust, nekuti kana uchinge wakraunwa kana kuti wagadzwa then asole property yeZimbabwe Trust unonge wakusenzera neZimbabwe Trust. That means your life, yes, pachayo upenyu hwako wamumaoko etrust. Saka tinechi expect kuti takutanga kushanda because ndofanira kunge titori muoffice almost every day tichiita maduties andofanira kunge tikuta carry out as Miss Zimbabwe Trust kana kugadzirira maprojects eMiss World atinenge takatarisana nawo.
Saka zvose izvi hapana achakanga achamboitwa?
Hatina kana chakakamboita.
Ungati iko zvino izvi waakuita sei chaizvo?
Iko zvino izvi ndingati ndikuedza nepandinogona kubatanidza sezvamambotaura kuti zita rinenge rakanganiswa. Saka unenge wakuedza nepese paunogona kubatanidza kuti vanhu vanyatsoona zvakanyatsojeka chaizvo kuti Emily amburi chii, who is Emily besides zvanyorwa mumapepa, besides zvese zvaitika, because kwandiri handiye Emily, that's not Emily to me. So that's the process, ndo process yatiriwo, ndo chikamu chandiri at this point.
Pane urongwa here kuenda kumatare kunochenura zita rako kana kuti waakungosiyana nazvo?
Parizvino handina comment on that.
Ko tichitarisawo izvo zvaanga vachitaurawo iwe Miss Zimbabwe Trust kuti patakambobvunza nenhau idzodzi dzemapicture hauna kunyatsotaura chokwadi, ichokwadi here ichi?
Ndinenge ndanyepa chaizvo ndikati handina kuvaudza chokwadi. Ndakavaudza chokwadi but ivo vane zvavaida kutenda zvinova izvo zvisiri izvo zvandakataura handizivi kana vakuti handina kutaura chokwadi pamwe ivo ndo vanoziva chokwadi. Hakuna mapicture anoexista dai ndisina kuvaudza chokwadi bvakungadaiti ari kuexista mapicture iyawo.
Tichitarisawo iyo makwikwi akadai ekutsvaga tsvarakadenga kana kuti idzo nyaya dzemodeling, zvinhu here zvaungati ungakurudzira vanasikana kuti vaite uye zvinobatsirei?
Pandiri makwikwi akaita kunge aya akandibatsira kuva munhu ari confident, kuva munhu anokwanisa kuzvimiririra, anokwanisa kugamuchira zvauri nekumira pamberi pevanhu ndichikwanisa kuzviexpressa in different ways. Makwikwi andinotarisira because chikamu chinhu chandinokoshesa, it's something that I'm passionate about. Ndine chido chaizvozvo chekukurudzira vamwe vari kunzoko vati kana vari kupinda mumaoko akaita kunge neZimbabwe Trust, handizonyatsoza because they for me they have failed to support the girl child.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Emy nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, katenda.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Emily Kachote. Aiwa, hama wadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga Khandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru.
Tichibaijipinda kudzara mugwenga yadibaya nyota magumbo tayauri. Takananga kena tichibaijipinda kudzara mugwenga yadibaya nyota magumbo tayauri.
Nako kambo faro kubva kuna Osaya Chipanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera takaiti mbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano reNational AIDS Council rinoti nyika inofanirwa kuisa mari mukudzivirirwa kweHIV AIDS pamwe nezvirwere zvepabonde. Musangano wekuziya matambudziko emvura pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko aya unoitwa muHarare, asi masangano anomirira vagari anonyunyuta nekusakokwa kumusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Khandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Mavelas Muhlanganya uye.